Nezuro vashandi veZimbabwe Electoral Commission vakabata vachivhura maboxi emagwaro evavoti pasina vamiriri vemapato ari kupinda musarudzo idzi pamija primary kuHighfields. Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHarare, Epworth, Mutasa South, Kwekwe Central, vanhu vari kupiwa hupfu nemari nebato reZANU PF izvo zvinonzi nemapato anopikisa kutenga mavhoti. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza vatori venhau kuti bato ravo riri kuongorora zvakaitika kuHighfields asi vakakurudzira kuti vanhu vabude neuwandu hwavo kunovhotera shanduko.
Mutemo unotaura paSection 51 Electoral Act kuti hautange kuvhurunura maballot paper macandidates asipo, hautange kuvhurunura maballot paper maagents, mapolling agents asipo. Hautange kuzviita uri wega, tizvide izvozvo. Ndiri kutsimbisa ZEC nemapresiding officers enyu, tedzai mutemo.
Vakurudzirawo vaye vari kupiwa zvinhu zvakaita sehupfu nemari kuti vavhotere pavanoda vakasununguka.
Nevanhu vari kunzi vakapiwa hupfu nestaff nezvimwe vachinzi aiwa tichanotarisa, ndoda kusimbisa kuti your vote is your secret. Hapana munhu anotenderwa kupinda newe polling station uchinovhota. Ramba kuterwa paunoenda kunovhota.
Sachigaro weMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zviri kuitwa neZEC zvakashata, vachiti zvinowedzera kuti vanhu vasavimba nayo zvakanyanya sezvo ichionekwa seinogara ichiita chitsotsi nguva dzese.
Saka kuvhurwa kwakaita zvinhu mapolinga jezi asipo zvimwe pakuti tifunge kuti ZEC inoda kutamba chitsotsi, and isu hatizvikudzirizi izvozvo. ZEC inozikamwa seorganization yagara isiri honest pakuita run my elections.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Kunze kwekuvhurwa kwemaballot boxes nekupiwa mari nehupfu kwevanhu, mapato asi wokufara nenyaya yekuti ZEC yakadhinda magwaro evavhoti isingatevedze zvaidiwa nemapato, uyewo mifananidzo yevamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi haisi kuonekwa. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo muTCCC, amai Ellen Shiriedenga, vaudza Studio 7 kuti chiso chemumiriri webato ravo kumufakose, amai Susan Matsunga, hachisi kuonekwa zvakanaka pagwaro revavhoti. Mutauriri webato reUnited Alliance Zimbabwe vatatenda ishe mukuru Njovu vaudza Studio 7 kuti vakwidza nyaya iyi kudare pamusoro sezvo chiso chemumiriri webato iri kumbizo, amai Gladys Gamuchirai Mutunami, chisiri kuoneka pabalot. VaNjovu vati vanoda kuti ZEC idhinde mabalot pepa ekumbizo patsva, asi vati kana chikumbiro chavo chikasatambirwa nedare vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vatsvage zita ramai Mutunami paballot paper sezvo chiso chavo chisiri kuoneka. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vabvuma zvakaitika kumisha primary vakati zvinobvumidzwa nemutemo, uye veruzhinji havafaniri kuvhiringidza vashandi veZEC vanenge vachiita basa ravo. VaMangwana vatiwo vanhu havafaniri kutya nekuti nzvimbo dzekuvhotera dzinovhurwa vanhu vese kusanganisira maagents vatsanangurirwa kuti zvinhu zvinofamba sei. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti zvinobvumidzwa pamutemo kuti vanotungamira sarudzo panzvimbo vavhure maballot boxes kuti vaone kuti zvavakapiwa ndizvo here kana kuti kwete, asi havabvumidzwe kushandisa kana kunyora-nyora maballot papers awa. Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemabyelection dzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro 27 zvisina vanhu muNational Assembly nezvigaro 121 mumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.